Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitevenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 1 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe vashandirwi vanozviita nokuti vanenge vasingadi kuunganidza mari kana kubhadhara vashandi mari yekutaurana inonzi retrainment package.
Vashandi vopedza makore akawanda vasina kutambira mari dzavo dzemihoro.
Saka mutemo uyu zvauruda kuita uruda kuti pange pachiitwa anonzi maspecialized court muchirungu, kuti panenge pane commercial division yehigh court inenge ichingodhira nenyaya idzodzo.
Paramende yovandudza mabatirwo edzimwe nyaya kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nemamwe makambani akazvimirira vari kupedza kana gore vasina kubhadhara vashandi. Izvi zviri muongororo yakaitwa nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe. Izvi zvavewo nemakore zvichiitika. Tabata mukuru weLeaders Dr. Godfrey Kanyenze kuti tinzwe nezvedambudziko iri.
Vamwe vashandirwi vanozviita nokuti vanenge vasingadi kuunganidza mari kana kubhadhara vashandi mari yekutaurana inonzi retrainment package. Saka nokudaro vanongosiya zvinhu zvakangodaro, vashandi vachingouya ivo vachingorambawo vakangonyararawo kuti vataudze vashandi kuti hapasina chokuita pano. Havachagoni kutaura nekuti vanenge vachitya kuti vashandi vanezenge vachida zvakare kuti vapuhwe mari yekupatsanurana iyo retrainment package. Tandodambudziko, saka takazvitaura takazvibudisa kuti pave netaurirana pakati pehurumende, pakati pevashandirwi nevashandi nemapazi anovamirira kuti vaone kuti vagoita sei kuti vanhu varerutsirwe upenyu hwavo nokuda kwenhamo iyoyi yavanga vakatarisana nayo.
Ko, vashandi vanokwanisawo here kuenda kumatari aya evashandi kana kuti kuna ana labour court? Pane chiri kubuda here nyange vakaenda ikoko?
Hongu vano vanogona kuenda vachinyunyuta, asi sokuzva kwenyu matare enyaya idzi anotora nguva yakareba chaizvo. Saka naizvozvo sekuzva kwenyu zvakare, kumatare hakuchanyatsotariswa zvinhu zvakanaka nokuti matare ndiwo ari kutoita mitongo yokuti vashandi havafani kutotarisa kuti vanopiwa chiri. Pane utongo hwakaitwa panyaya yazuva neimwe yakaitwa iko zvino yesimend kampani, ndo zvakataurwa nemakoti. Pane majudgments maviri akaitwa, yokutanga yazuva neimwe yakaitwa iko zvino yesimend kampani, yakanzi iyo vashandirwi havana kodzero yekuti vange vachitsvaga mari yokupa vashandi kuti vatsaudzane iyo retrainment package.
Mukuru weLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Leaders Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Bato reZimbabwe People First rinoti vakuda kwaShe Basikiti ndivo vari kutungamira chirongwa chekutsvaga mutungamiri webato iri mutsva kutsiva Mai Joyce Mujuru vakapesana navo. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata mumwe mukuru akavamba bato iri vaDidmas Mutasa.
Hatichikungotarisa, hazvisati zvapera. Pane ka small committee kakaiswa pamberi kuti katarise kachitsvaga mutungamiri akaswatuka uyo tinozopa mabasa nemasimba ekuti atungamiri musangano wedu. Kachipo kakomiti aka akasati karipota ba.
Munga tarisire kuti vangapedza rini?
Probably within the next 2 days at least.
Asi ndeyapi mamazita ari mudariro amambo nzwawo tisingataure kuti ndingi ndiari kudiwa varatidza chido ndanani
munorebudza committee yacho nekuti sekutaura kwandiruita havasati vatipa report
o and anichibvunza varikuda kutungamira kuti pane vanga vamamanzwa here kuti vanga vakanda nguwani mudariro
wa blessing terera inyasinzisise pane wakataurirwa kuti kana muchida kuita kutungamirirwe Zim people first. Isai mazita enyu kukomiti ii yakatunga miziwa na wabasket. Iyo komiti yacho. Ndiyeru kutoziwa higi na ndizi. Ndozo toziwa. Ndika nanda piwa o report yacho.
Ko, asi mchirugu indirambere rimjita na urano ne mamwe mapato kuti muumbe mbata nizo kana otimurugu mirira otimutange mawana shakari mwe mtunga miri.
Tukutaurirana nao tukutaurirana na mamwe mabasi mapato ya opposition.
Mumwe mukuru webato reZimbabwe People First Didmus Mutasa vari parunare kwarusape. Dare reparamende ririkutarisirwa kutanga kuzeya svondo rinouya kuvandudzwa kwemabatirwo anoitwa dzimwe nyaya kumatare. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vekomiti iyi vaZiyambe Ziyambe vanoti zvakakosha zvikuru kuti mabatirwo enyaya kumatare avandudzwe.
Tanga tichitenderera Zimbabwe yese tikazopedzisira taakukadoma. Tiine mitemo mitatu yatanga tichiongorora nezvayo yatanga tichida kunzwa mafungiro evanhu. Wekutanga wachona uchinzi Judicial Laws Amendment Act wanga uchitaura maererano nekuti macommercial disputes kana kuti nyaya dziyaidzi dzekuti tinenge tine zvikwereti zvatinenge takakweretesana taakuda kunomhanara dzofambiswa sei kuti dzinge dzichikasira kuti dzinge dzichitongwa. Saka mutemo uyu zvauri kuda kuita uri kuda kuti pange pachiitwa anonzi maspecialized courts muchirungu kuti panenge pane commercial division yehigh court inenge ichingodhira nenyaya idzodzo kubva kwaitawo criminal division kwaita family law division kwaita mining law division kuitira kuti nyaya ikaita mune muchizivwa kuti kune maspecialized judges anodhira nenyaya idzodzo zvinoita kuti dzikasike nekuti munhu anenge asingochinja-chinja zvaari kuita. Chimwe chadziri kuda kuita kuda kunge dzichiunza inonzi muchirungu virtual sittings ecourt zvichireva izvo kuti iwo unenge usisaende kudare toti kana kuti kunotonro uri muhofisi mako kana kuti kwagweta kwako unogona kutumira madocuments vekukoti vaya vakatambira pane zvichagadzirwa kuti zvinge zvichitambirika electronically vanobva vaasevha kune munhu uya waune chikwereti iyo bva responder. Judge anenge basa rake rinenge riri kuona kuti munhaurwa dzenyu mawirirana here obva apa judgment.
Vamwe vagare vakapa pfungwa dzavo pakuvandudzwa kwemutemo uyo ndevekukadoma. Muzvari Serenzi Yabhachi mumwe mugaro wemunzvimbo iyi vanoti vanogamuchira kupatsanurwa kwekutongwa kwemhosva dzine chekuita nezvicherwa nedare rimwe chete nevatongi vakatsaurwa sezvo zvichiita kuti nyaya dzakaita seyavo dzikurumidze kutongwa.
Kusapota honya iyo yemakots especially nezvemaino kuti munomanyanyo kuwanda madisputes emaino titorwa neimwe issue yekutoti nyaya yakande 2015 up to now iri kukota isati yapera but iri kutoti dzvinyirira saka kana zvakuitwawo tozvitigira ndofunga zvichaita kuti madispute apera kaona.
Izvo zvinotsigirwa navaCharles Kagogo vanoti mudunhu rekadoma mune nyaya dzakawanda dzine chekuita nekutorerana nzvimbo dzekuchera goridhe kana kuti maclaims. Vanhu vakapinda musangano uyu vakashamisika kuti mutemo haubvumire kuti mutongi wenyaya apedze mwedzi mitanhatu asati atura mutongo. Imwe nhengo yekomiti iyi muzvare Jesse Majome vakaudza vanhu kuti paramende inoshushikana zvikuru nenguva inotorwa nevatongi vematare vasati vapa mitongo. Muzvare Majome vanoti nguva iri kutorwa nevatongi vasati vapa mitongo yakawandisa kudarika mwedzi mitatu yakatarwa nemutemo.
Hapana mutongi wenyaya anogona kunge ari judge kana kuti ari magistrate anobvumidzwa kubvira paanonzwa nyaya vanhu vobuda mukoti agare asina kupa judgment kana mutongo wake zvinoda zvichidarika 3 months havabvumidzwe zvachose asi pozonzi ngati chipamwe Africa 3 months asitobvumidzwa zvachose chose chose kuti papedze 6 months
vakawanda vanoti mabatirwo enyaya akavandudzwa mhosva dzinenge dzokurumidza kutongwa kumatare edzimhosva ndakamirira Studio 7 kukadoma ndini Ata Chigoriwa
Muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi nezveupfumi nasi tiri kutarisa matambudziko opinda munyika yekushomeka kwemari yemabond notes nedhora rekuAmerica kunyange hazvo vakawanda vange vachitarisira kuti kutengeswa kwefodya kuchabatsira nyika zvakanyanya mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Gift Mugano vanodzidzisawo paInvest of Zimbabwe
Mare muZimbabwe sekutaura kwetakaita kuti vamangudya vakaparura chirongwa chebond note ichanetsa zvikuru ndio zvitakuona zvanga zvichatobuda sekudaro dambudziko rakisina kuonekwa nehurumende panhau yebond note ndeyekuti wechionza mare isiri mare tingati fake money sebond note inondodzinga mare inofanira kunga irimo mare inoshafana shoda munyika sekuti US dollar kutaura kunoko vanhu havasikwanisa kuwana mari kumabhengi maATM haana mari ukaenda mubhengi macho hamuna mari ratava dambudziko rawira nyika nekuti vanhu vanoenda nemari inobva kunze kwenyika mainvestors yatingati offshore financing vari kutya kuti mari dzavo dzinokwanisa kusara dzanyora muzimbabwe nekuti bond note richiprindwa hapana transparency tingati transfer pachivatirongwa hazvina kujeka kuti mari yaprindwa yaamare vamanguja pavakaparura chirongwa chebond note vakatsanangura kuvanhu kuti tichazoisa committee changa ichitarisa kuti mari yaprindwa yakawanda sei ichiudza vanhu nanhasi vakanyarara kunyarara kwavo chezvinotyisa nekuti vanhu vanonga vakupindura dzimwe dzenguva vari kuprinda yakawanda ivo namwari ndo vanoziva kuti mari yavaprinda yawanda sei yapinda mumaketi munhu ichiunza mari kubva kunze kwenyika tingati offshore financing anobva atanga kutyora dzimwe dzenguva mari yangu ichapesera nyora kuti kwavo saka mari iri kuita shoma mumaketi nekuti mari muenzi yatinayo muenzi hatiiprindi inotouya semuenzi saka muenzi anouya kwaasikati akaziva kuti kumusha kwamugano kunorohwa munhu kune varoi haui saka ndo dambudziko tinaro right now ende chaakonesa ndechekuti nenhau yekuti vanhu vari kuda kunotenga zvinhu kunze kwenyika sekuti kusouth africa bond note harishandi irori ndiro rawanda mumaketi zvinova zviri zvinotyisa
saka vanhu vari kuita sei nedambudziko rapinda munyika iyi
saka vanhu vaakuti kana uchida kunotenga kumashopu ayani hatingati mainformal sectors oyo kunanamupedza nhamo oyo kumatakshop oro kumabhero kungava kuti kusiri formal sekwana ukene kana tm waakusvika nebond note rake kana riri $100 rakunzi ra80 radiscoundwa radererwa simba nekuti vaida kutora dollar vaendera South Africa vanoti vanotenga saka izvozvo zvaomesa upenyu hwevanhu zvakanyanya ende zvaipira zvaitangira panguva isiri iyo gore rechikutanga dai zvaakuitika kuna November December dai dzimwe dzenguva tamburi fambei manji dambudziko rakunza kuuya ende riri kuitika patiri kuwana fodya ichitanga kupinda kare kare zviya fodya yaiwanza kuita mare yakanaka inopinda munyika kuti vanhu vese vaiva sokuwana nguva yefodya yasvika
kose zviri kudaro pari zvino
sine kuti mainvestors ivaya futi vanoinvesta muzimbabwe chitye kuti dzimwe dzenguva tingazonyora mari yedu zvavakaita kuta July gore rakapera kunyanya kufodya uko vakatanga vakaadvanza mafarmers mari nemaraw materials mainputs saka isusu tiri kupembera kuti taakuita mari inosvika kuma $800 million gore rinere fodya hatiri kuibata mari iyoyo haizozochinja mamiriro eupfumi hwenyika panyaya yerequidity nekuti mari yacho yakatouya kudhara imwe yacho muna July August sekutemba yanga yachiuya ari mainpool kuvarimi varimi vava kutengesa fodya navo vakutanga vatorwa mari yavapiwa kudhara saka panozopera zuva tokwanisa tausana ne $400 million $300 million saka dambudziko remari ndo raneta rekuti panondoda kuti hurumende inyatse kufungisisa zvakasimba kuti zvinhu zvisikatisidziri mari kunze kwenyika zvisaramba zvichitaurwa nezvazvo vatitoti zvisapembedzwa nyika ine dambudziko ratinari rekuti vanhu vari kutichenda gwinyira kana munhu atanga kuridza ngoma yake kunyange ichinyangadza vanhu ngoma yake achitoregera kuiridza saka vafanira kutarisa kuti zviri temporary yacho ichapera rini vakati temporary saka tiri kuvabatirao here vakaanaunza kuti richapera in 3 months semuenzaniso zvinoonza mamwe mafungiro ari nani kuvanhu vachaunza mari munyika
ko vamwe vaasirika vana muzvinafundo munyaya dzezveupfumidzi Dr. Mugano vanoti ko Zimbabwe yadii kungodhinda mari yayo yega panoita dambudziko rakaita sei
hatikwanisi kudhinda mari yedu tega nekuti mari iyoyi tofanira kunzwisisa kuti chakaita kuti mari iyi izobuda musystem chii yanga iri dambudziko reinflation makwira aita mutengo pasi rese saka kuti dhinde mari yeisusu tinofanonga taunganidza mari kunze kune dzimwe nyika US dollars inokwanisa kutibatsira kupedza gore tichitenga zvinhu kunze kwenyika tisina chitatengesa kunze kwenyika inonzi pachirungu import cover.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr. Gift Mugano vanodzidzisa paUniversity of Zimbabwe vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou nezvekusaririra kwevana vari kumaruwa kunyanya munyaya dzedzidzo zvichikonzerwa nemafashamu emvura.
Kunzvimbo dzakawanda kumaruzevha kuri kutonetsa, kunana Masvingo, kunana Mberengwa, kunana Insiza, nokuti vana havana kukwanisa kunge vachidzidza kotoro rino iri. Zvinotoreva kuti 4 months dzakapfuura idzi vanga vasingadzidzi, nokuti vakawanda mabhiriji akadambuka, saka akadambuka vari kumhiri uko vasingakwanisi kuenda kuzvikoro kwavo. Saka vana vakawanda vanga vachinzi vaende kuchikoro chiri padyo navo. Saka unozoona kuti kumwe zvikoro zviri padyo navo zviri 17 kilometers, ava vana vegrade 0 kana vana vegrade 1, saka zvaakunetsa. Saka magrade 7, maolevels, maalevels ndo vana vakanyanya kuinda padambudziko rakaoma, nokuti vakarasikirwa nokuti vakwanise kunge vachienda kuzvikoro kwavo, ende vari kunetseka zvikuru. Vabereki vavo zvekare, kune vabereki vakatorerwa zvirimwa zvakawanda, nzara yakafunya chisero mudzimba dzakawanda. Munongozivawo kuti zveeducation zvinodawo kumba uchidyawo wagutewo zvakanaka. Varayiridzi vabereki vakawanda havana chokupa vana vavo, saka zvinoaffectawo the system of learning. Zvimwe chetezvo nepokurara, vakawanda misha yavo yakadistroyiwa, havana pokurara, saka havana resti vana. Vana vajaira kungorara panze pamheni kana pamavharande, zvinova zvinoafektawo kudzidza kwavo, nekuti vakapiwa homework hapana pavanokwanisa kuti vanonoita kumba, nokuti hakuna zviona kana hakunawo electricity yekuti vaone kuti vaite homework ine zvakadaro. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nzara, kusagarawo pakanaka, panokwanisa kunge pachipawo accommodation kuti mwana aende kuchikoro, nekusaenda kuzvikoro zvavo chaizvo zvavaikwanisa kunge vachienda. Kwozotiwo kune vamwe vakafawo vatorwa nedzimvura, zvinhu zvinongova dambudziko rakurira varayiridzi, vadzidzi, vamaparents, ende tisinawo intervention inouya chimbi chimbi kuti vanhu vakawirwa nedambudziko rakadaro vange vachikwanisa kugarawo mudzimba dzakanaka.
Imi sesangano revarayiridzi muri kumboitawo here musangano nehurumende kuti muone kuti mungagadzirisa sei dambudziko iri?
Hongu takaita navakuru vehurumende including na vakasikore velocal government tichizamawo kuti patinonge tichikwanisawo samasangano avarayiridzi tichikwanisawo kuti tipewo zvatinofunga kuti zvingabatsirawo vana vanenge vakahwira nemadambudziko akadaro, samablankets netumariwo tushoma. Munongoziva kuti hatinawo mari samasangano avarayiridzi, nokukurudzirawo hurumende kuti inge ichibatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashama emvura. Asiwo tinokundikana pakushaya mari, isene tinozongoengaredzawo kuti hurumende saiyo iri pamusoro pezvese naikwanise kuti iinde kwakadaro zvinhu zvikurumidze kugadzikana kuti dzidzo yavana isarasika zvachose.
Saka pane urongwa here hwekuti mazuva etemu kana kuti ekotoro awedzerwe kubatsira vamwe vanga vasingaende kuchikoro, zviri kufamba sei?
Ipapo panoti netseo mudzidzisi unonetsa kuti unodawo kuzorora, varayiridzi vanga variko kuzvikoro vachingoticha, hongu kune vana vasina kudzidza. Asi hationi kutiza kuti kuwedzera kotoro ndo kungapa kuti vana vadzidzi. Tinoratidza kuti kucreata makondishini akanaka kuvana ndo kungapa kuti vakwanise kuzodzidza zvakanaka, nokuti nyange tikawedzera temu, kana vana ava vachingobva kumba kusina pokuti vanorara, kana vana ava vachingobva kumba kwokuti havana kana tebhu yokuti vanyorere homework yekubva kuchikoro, hapana zvazvinochinja.
Mukuru wePTUZ Dr. Takavafira Zhou vari parunare kumasvingo. Iko zvinotochienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Lynette Mudewe vesangano reZimbabwe Activist Alliance. tino kuchingamidza ine mutfaro pano pachirongwa chedu muzvare mudewe.
Ndinotenda makadi vana veZimbabwe vari muZimbabwe nevari kwese kwese asi vari vana veZimbabwe.
Tinoona kuti mwedzi wemadzimai wakurume takaona uchipera nezuro. Pane zvamungati imi semudzimai ari munyika zvamungati zvakabuda here mumwedzi uyu zvingabatsirawo madzimai mune remangwana?
Well, muZimbabwe ndisingazivi zvangu ndida kutaura nezvedu seZimbabwe Activist Alliance. Hatina kumbogara tatoita chirongwa chekuti tinee mwedzi wemadzimai. Maybe iri nhau yekuti nyamwe ndiri mudzimai anotungumirira basa iroro, handizvioni semunhu wekuti ndinozvilimita ndiri mudzimai. Ndinozviona ndiri mwana wevhu, ndinozviona ndiri an African, a human being akakwana anokwanisa kutaura zvaanoda nezvaasingadi nemhaererano neZimbabwe, neAfrica and the world is a human being. Saka ndinofunga kuti tichinzwisisa kuti madzimai vane zvavanoda zvavanoti maspecial issues zvavanoda, isu tiri imwe breed, tingati imwe age yemadzimai ave kuziva kuti hapana chinouya kana wakarara, chese chaunoda chifaitire. Ibva kuti even kuti uzvare uri mudzimai, you have to fight to give labor. Saka hatizi vanhu vari kuexpecta kuti zvinhu zvinongouya zvega. Asi kuti tinobhiliva kuti pfungwa dzedu tikabvuma kuti aiwaka ini nemunhu anenge achinzerume takasiyana pasikarudzi, asi pakuita basa reupenyu hwevanhu vese uyazvesaia.
Pane vangada kuziva kuti ivo muzvare Linet Mudewe ndiani, sangano renyu runoita nezvei?
Sangano redu reZimbabwe Activist Alliance zvinove zvinondirwadza futi kuti sei munhu achifanira kunge achinzi pfungwa dzake ndedzepasangano. Hatikwanisi here kuti tive vanhu vanotaura? Ndini ndiri muzvare Linet Mudewe, ndakazvarwa kumhuri yanhenzi, ndine inzwiriri kutaura. But zvisinei Zimbabwe Activist Alliance musangano unobatsanidza vana vevhu, vana veZimbabwe vanobvuma kuti Zimbabwe kuti ive zvairi, kana kuti tiendese Zimbabwe kwainofanira kunge tienda, tisu tinofanira kuzviita. Saka Zimbabwe Activist Alliance isangano rinobatsanidza vana vevhu, vana veZimbabwe vanoti tisu Zimbabwe yacho, nyika ndisu, tisu nyika.
Zvii zvirongwa zvamuchange muinazvo iro gore rino, tichiona zvedu kuti rava pakati mbijana, asi zvii zvamakaronga imi nesangano renyu?
Tisu sangano reZimbabwe Activist Alliance rine muono wekuti vana vevhu, vana veZimbabwe vanofanirwa kubatana. Tinovabatsanidza iri nyaya yekuti vana vevhu, vana veZimbabwe. Kusiyana kwekuchechi yaunoenda, kusiyana kuti ndiri munhukadzi, ndiri munhurume, ndiri muRoma, ndiri muAnglikani, ndiri murungu, ndiri munhu mutema, tibatane nechibatanidzwa chatinacho chenyika yekuti nyika yedu iZimbabwe. Saka urongwa hwedu ndewekuramba tiende kuvana vevhu tichitaura nhau yekuti tiri vanhu vamwe chete. Dambudziko rawira reZimbabwe rawarwira vana vese veZimbabwe. Kuti tigadzirise dambudziko riroro futi tinofanira kubatana sevana veZimbabwe, togadzirisa zvanoita muZimbabwe. Iyoyo ndiyo meseji inobva kuZimbabwe Activist Alliance, kuti nyika vanhu, vanhu inyika. Hatina nyika yatingataura kana tisina kutaura nezvevana vevhu. Saka vana vevhu ngavauye vataure zvavanofunga. Tinoona nyaya yekurejista kuti tigozovhota. Vana vevhu vese ngavarejiste kuti vagouye kuzovhota, vataure kuti nyika yeZimbabwe yavanoda ndeipi. Nekuti nyika yeZimbabwe zvairi tisu tese, anoti ndanga ndiri pakati, anoti ndanga ndisiri pakati, we are the same people, we are the problem and we are the solution.
Pane avo vakateererawo, pane zvamuri kuita here imi kukurudzira madzimai kuti vaende kunonyoresa kuvhota kwamataura uku?
Hongu, pane chirongwa chiri kufambidzwa namuzvare Maureen Kadema-Unga.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linet Mudewe kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvipo zvinotochenda kuna Jonga Kandemiri.
Ndirogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kusvitsa makore 25 kwesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights raumbwa. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaOK Machisa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaMachisa.
Maita enyu vakandemire.
VaMachisa, tinoona kuti sangano renyu reZim Rights rasvitsa makore 25 raumbwa. Tinoti makorokoto nebasa ramuri kubata zvii zvamuri kutaura pamusoro pekusvitsa makore 25 Zim Rights yaumbwa.
Aiwa, tinopa kutenda kwamuri vakandemire nekuti ndimi munotipa samanyemwe zvakataurwa navamutukudzi. Regai nditange nekutenda mhuri yose yeZimbabwe. Ndotendawo vatsigiri vose vanosanganisira avo vanoita kuti patinodawo mvura topiwa mvura, patinodawo kupfeka topiwa kupfeka, patinoda pekuvanda mvura topiwa pekuvanda mvura. Ndoda kutenda mapartners ese atingati mafunding partners kana madevelopment partners edu ese. Ndigotendawo vatinodyidza nawo navo vanoita kuti basa redu rirambe risingokurudzirwa sekukurudzira kwamuri kuriita. Ndigotendawo hurumende yeZimbabwe inoitawo kuti tikwanisewo kushanda nyangwe zvedu apo neapo zvimboita hwaa gonzo nachingai zvinofanikwa. Ndigotendawo zvakare iwo mamembers eZim Rights mastructures edu vanasachigaro vedu vese vanoita kuti Zim Rights inzi inoshanda. Ndinotenda chose nesupport yatinowana. Tingadi tisipo daipa pasina vanhu ivava.
Chii chaita kuti sangano renyu rirambe rakasimba?
Hanzi simba rehove riri mumvura. Simba reZim Rights rinowanikwa muvaridzi veZim Rights vanove ndiwo mamembers eZim Rights. Handina kunge ndataura kuti kune vakatangisa donzvo iri, atingati mafounding fathers, variko nanhasi. Ndivo vanoramba vachiti pakufema kweZim Rights. Ndivo vanoramba vachingoti itai makadai, rambai makadai, itai makadai. Asi zvikuru ndezvekuti panowanikwa musangano wemembership uchirarama kusvika nguva ino, zvinoreva kuti mamembers anenge ane chivimbo chekuti musangano wavo unofamba. Vanotiza vanhu kana musangano usingafambi.
Ko zvamunotiwo makakwanisa kubudirira sesangano?
Hapo ndoda kupendedza varidzi veZim Rights vanove ndiwo mamembers pakuti dai tanga tisina mapoka anokurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe, Zimbabwe ingadei isiri pairi nhasi. Mburikidzo ingadei yakaita kuti tisasvike patiri nhasi. Maziso evanhu angadei akavharika vari mapofu nyaya dzekodzero dzavo. Saka isusu tiri kuti kusvika nhasi uno tinopembera tichiti mhuri yeZimbabwe inotoziva kuti inogona kurambira hurumende kuti aiwa izvi zvamuri kuti hazviiti kana kuti zvamuri kuda kutiitisa hazviiti.
Ko remangwana resangano renyu?
Hatisi kuzombobva pane nyaya yekuti ticharwira kodzero dzevanhu. Kungauye mvura ine mabhanan'ana kana kuti ine mutindo wakaita sei, tikaramba tichirwira kodzero dzevanhu kuti varwire kodzero dzavo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vaMachisa, onekai zvenyu vateereri.
Tinotenda Zimbabwe, rambai muchitisigira. Thank you very much.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mwako aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vashandi vopedza makore akawanda vasina kutambira mari dzemihoro. Paramende yovandudza mabatirwo edzimwe nyaya kumatare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 1 Mabasa 2017 nengu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamhla silengqoqo lomnumzana Sam Siphepha Nkomo owakhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le National People's Party.
Hayi, excuse me, abantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni. Kodwa omdala kunami ngale emajournalist ungakhulunywa ngaye.
Ukuguqulwa kwabaphathintambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Kanti kungani izizalwane zeZimbabwe ziphitheka ngendaba zeSouth Africa kangaka?
Okwenza zidale ilukuluku elingaka, uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile. Kwenziwa yikho ukuthi sekuchithe kufane nokuthi kusekhaya.
Umphathintambo wezemigwaqo uthi imizamo yokubuthelela imali yokubuthanisa yokuphathisa ngemigwaqo eyadilizwa lizulu iyathembisa. Silengxoxo lomnumzana Joram Gumbo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukukhethwa kwenkokheli yebandla le-National People's Party ngeviki edluleyo sekuchiye ibandla leli liphoselana aqatha. Leli bandla libe lokhetho lokudinga inkokheli ngeviki edluleyo lapho ukukhethwe khona enye inkokheli phambilini komhlangano we-Congress okhangelelwe kwenziwa ngeviki ezayo. Owakhethwa ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli umnumzana Sam Siphepha Nkomo uxoxe le-Studio 7 ngalolu daba.
Chris sengibe semabandleni athile. Ukhetho lona luvele ludala ukubana kube lokukhonona. So ukukhonona akungeki asiyonto esingathi singayicitha entweni ezifana lezokhetho. Now kodwa-ke ama-province angu-9 avotile. And so angu-9 lawo avotile ehlulekileyo ukuvota ngeyakobulawayo ngoba kwakusuka kwasokuvuka ukuhlukuluzana ku-presiding officer owayevela eHarare ezovotisa wahle wakhansila ngoba kwasuka kuphikiswana kwahlukuluzwana. So yiyo kuphela engavotwanga but ngalelo langa babefanele bavotele i-top 6 we uthilani ngomunye ofanele akhethwe. Ngakhethwa and yebo kambe ngizaba ngu-vice president womhlangano.
Njengomsekeli kamkhokheli webandla, ubona ungani uzayenza njani ukuthi liqhubeke liye phambili?
Beli ukhetho luyafanela ludlule. Ukhetho vele lona njengoba ngisitsho ngumaxabanisa. Kodwa-ke mina ngokubona kwami kuyamela nxa izinto lezi zidlula bese sibuzana madoda lokhu sokudlulile. Kanti sibili esiyikho esifanele silwisane lakho kuyini, yithi kumbe yizanu lomgani. Ngiyakwazi ukuthi sizavumelana ukuthi yizanu lomgani and bese sisebenza ndawonye. Yebo kambe ngibona ngani kuzadlula and but as long as ule computation, internal computation, hayi kuzahlala kukhona kwinto kunjalo noma yiphi part kunjani, even emsebenzini khona ngapho ku-Studio 7 kungaba le computation of who kokuphathi kwabo Chris labontungamili ukuthi kufane umbani ofanele abe mkhulu ungaba leyo computation uzabona untungamili lo Chris behlabani. Kodwa-ke at the end of the day uzabona sebehlangana njalo sebesenza umsebenzi wabo omuhle we-Studio 7.
Bakhona abakhononayo besithi ubaba uSiphepha Nkomo usekhulile kakwenza ukuthi abe ngumsekeli kamongameli ngoba lapho umongameli esekela isihlalo uyabe sekhule kakhulu. Uthini wena ngalo?
Chris, ngathi ngiqalise ngokuthi akula guarantee yokuthi even if lifake u-vice president ole-20 5 years. Kuthi nxa umongameli welizwe etshiya isihlalo ongenayo ngulele 25 years, yifalasi leyo, akulanto enjalo. Ungaya khona ngakho ngakini e-America, u-Obama wathi engupresident wayemncinyane, kodwa ke owayenguvice president wayengumuntu okhulileyo. Even u-Trump noma ngapho ngathola kunjalo, ngoba aso guarantee yokuthi umuntu ongenileyo encane kulo president nguye ozaba ngu-president. Mina ngingabethi ngikhulile, but there you are, abantu bavotile bafuna umuntu omdala ole-experience. I've got that experience. Njalo yes, ngumuntu omdala. Ngale o-vice president babili, omunye ngale u-ambassador Mvutura, u-1 year older than me, akula problem lokho. So kuyini khonokho? Hayi, excuse nje, ngabantu abezama ukukhuluma ngami ngapha emathebeleleni, kodwa omdala kulami ngale emashonaleni kungakhulunywa ngaye.
Lo-ke ngumnumzana Sam Siphephankomo, isiphathamandla sebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ukuguqulwa kwedale le-cabinet le-South Africa okwenziwe ngumongameli Jacob Zuma ngolwesine ebusuku kuchiye izizalwane zeZimbabwe eziphethe emlonyeni ngalolu daba, ezinye zilukhweza enkundleni zokuzilibazisa ezebulenjini. Kwaba luthuli, kwakhohlakala indubo zekhaya ezifana lokusilela kwemisebenzi, ukhetho oluzayo, lokunye okunenginengi. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Into okudingeka ukuthi sivume ukuthi abantu baseZimbabwe ngenxa yenhlalo yabo nokuchitheka bahlakazeke sebaba yingxenye yomnotho waseSouth Africa nezombangazi zaseSouth Africa. Izinto ezenzeka eSouth Africa ziyabathinta ngokuseduze kakhulu, ngoba ukutshintsha kokuthi ngubani osephethe laphana, ngubani osephethe laphana, kunomthelela emhlalweni yabo. So izinto ezenzeka eSouth Africa okwenza zidale ilukuluku elingaka, uthola abantu bonke bayakhomenta baphathekile, kwenziwa yikho ukuthi sekucishe kufane nokuthi kusekhaya.
Kodwa bona abeSouth Africa kungenzakala iluphi lutho abakuthathi ngedlabuzane elifana lalele lithathwa ngabeZimbabwe? Kungakukhombani lapha ikakhulu nxa sikhangela abeSouth Africa?
Njengoba ngitshile ukuthi abantu beSouth Africa, izinto ezenzeka eZimbabwe yebo zinokubathinta ekuthini uma sekuthe kwamotshwa ngale, bayaphuma abantu eZimbabwe bazobabangisa imisebenzi ngapha. Kodwa akufani nomuntu waseZimbabwe ohleli eSouth Africa noma eseZimbabwe kodwa nesihlobo esisebenza eSouth Africa ozwa kuthiwa kutshintshwe abaphathi bentambo eSouth Africa, esazi ukuthi kuthe ngesikhathi kusaphethe uNkosazana Zuma kuMinistry ye-Home Affairs kwaba khona lezi zinto kuthiwa ngama-DPZ, kwatshintsha kwangena uphando, kwatshintsha kwangena uGigaba. Uma uGigaba sephumile sokungena omunye umuntu, kuyabathinta ukuthi thina pho elethu kusasa limi njani. Uma uZuma okunguye phakathi kwabomongameli bonke baseSouth Africa owavula intukuntu ethile ukuthi abantu baseZimbabwe bathole ukuhlonitshwa lokuphila bephethe amaphepha bengahlali bebothiwe.
Alo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg eSouth Africa. Isicelo kuZulu lenhlanganiso zelizwe lezomhlaba sokuphathiswa ngemali esenziwa nguhulumende ukuthi alungisise imigwaqo eyadilizwa liZulu leyezi uCyclone Dineo siyathembisa. Sixoxe lomphathi ntambo ezokuthwalwa umnumzana Joram Gumbo.
Ngiyabonga phathi, ngibe ngiphandle kwelizwe ngiye namhla, so angakwazi ukuthi kumbe nisesile malini kukomiti njengesihlalo bekusikhuluma ukuthi iZulu labe labaningi kakhulu last year sesile ndubeko lapha amaroza akusela, amabhija akusela. Ngey'nkwazi yongakahambi ngakaphumi phambi kwelizwe ukuthi khona sasile plani yokuthi silungise kuma-provinces wonke imigwaqo yahlukuluzwa lizulu lama-bridge ahambayo. Sase sithole imali nje elutshwane esasiphiwe i-Ministry of Finance.
Kodwa khona ungakasuki elizweni kwakuthembisa na njalo babe letha yini imali abantu ukuthi baphathise?
Yikho engikutho ukuthi kona ngingakahambi bandle sasivele sesitholile enye imali nje efika ngathi kuma-$35 million. Imali ke sasesihambise kuma-province atshiyeneyo leyo ka-government ukuthi walungise lawo loko kwabonakalayo emadolobheni. I-TTF layo yanikwa enye imali, i-Department Roads layo yanikwa, ama-road discounts lawo anikwa enye imali ukuthi bayenze imisebenzi yona leyo. So ingakahambi phandle sase sivele sesitholele enye imali yokuthi senze imisebenzi. Yikho kanje sithi mina abantu vele ingakahambi kade sebeqalisa ukuthi basebenze belungisa imigwaqo.
Alo-ke umnumzana Joram Gumbo, umphathintambo wezokuthwalwa, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemabhandleni, igama nguntungameli Nkomo. Namhla ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu owenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Ngiyakwamukela kuhlelo Ndlovu.
Ngiyabonga.
Kuyini okwenzakalayo emaphandleni lapho elisebenzela khona kulezi nsuku?
Kumqoka kakhesi okuyikho abantu abaphatheke ngakho emaphandleni. Ngezokulima abantu babhizi kakhulu emasimini bekhangele izilimo zabo ukugoqela ukuhlakula indima lezi abazilimele ekugcineni lokunye okunenginengi okuhambelana lokulonda izilimo zabo. Yikho ababhizi bekwenza kulezi nsuku abantu umsebenzi eminingi isemasimini kakhulu.
Baphakathi kwalihlobo abaningi.
Yeba phakathi kwalo ihlobo kodwa sizananzelela ukuthi ayisibo bonke abaphakathi kwalo abanye baphandaniswa lizulu elinengi kakhulu akusazanga kwaba kuhle kakhulu emasimini abanye sibili indlala ibhahile akuzange kube kuhle indawo yonke kwatoda umumbu ikakhulu lezindimi ezilinyelwe ekugcineni watoda ubomvu gebhu akuthembisi njengoba izulu ingana likho kulezi nsuku.
Yiziphi izigaba ongathi zibhekane lendlala ngenxa yezulu?
Sizakhangela izigaba ezinjengabotholotsho lapho kwaba le mfula khona kubo zigaba zabo siphepha kulaba abantu sibili abakhukhulelwa izilimo zabo zonke. Kukanti kungakhangelwa futhi le ndaweni zelupane ezinye ezisemahlabathini abantu abathola ngalutho ogoqela kubonkayi ngigxila kakhulu ngapha kumathebelele North kakhulu ngoba yikho esebenzela khona. So bezindawo indlala ikhona awuzange kube kuhle kodwa nxa sikhangela izinto ezinjengezifuyo zihle kakhulu kulezi nsuku okutshengisa ukuthi le mali esezingathengiswa ngayo ingaqansa okuyinzuzo enkulu kubantu bemaphandleni.
Izifuyo zinganona kakhulu ikakhulu inkomo zicina zibulawa ligazi bayazelaphisa yini abadala?
Khonokho kuthoyo kuyenzakala kwezinye izigaba zikhona zikhona izigaba eseziphelelwe izifuyo zazo ngenxa yalo mkhuhlane wokuqhamuka kwegazi kodwa kule ndawo lapho aba izakhamizi ngithi abazali abafuyi asebefundisiwe kabanzi ngokuhlala belemithi yokuvikela inkomo kumbe izifuyo zawo kukanti kwezindawo abogada lwezokulima le-veterinary ba-active kodwa uhlupho yokuthi ngaze bekhona ama-ofisi wona lawo zibe khona izisebenzi imithi kayikho ema-ofisini e-veterinary labantu kabenelisi okwakathesi ukuthi bathengele omithi kodwa besiqhuquzela kabanzi ukuthi ngangcono umuntu nxa phakathi komhlambi wakhe athengise yodwa ayethenga imithi kwenzela ukuthi asize lezi eziyabe zisele.
Edipa ziyahamba kodwa ngemfanelo?
Ye, ziyahamba kodwa sizananzelela ukuthi yisokuyizakhamizi endaweni eziningi esezizithengela idibha. Uhulumende kasenelisi alisekho idibha leliyana okunjengakudala ukuthi ugatsha lwe-vetinary lwalusipha izakhamizi idibha. Kathesi izakhamizi sekumele ziqoqe imali yazo ziyethenga. Sikhangela inhlupho ezikhona kathesi, sizafumana ukuthi abaningi abasenelisi, ngingakho azisadibhi ngendlela leyana ezazikwenza kudala ukuthi mhlawumbe ngemva kwamaviki amabili inkomo kumele ziye dibhe enxa kathesi ezihamba ngemva kwenyanga kumbe inyanga elengxenye okudala ubunzima lokumemetheka kwemikhuhlane ezifuyweni zabantu.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ndlovu, siyabonga.
Ngiyabonga lami kakhulu.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lo mnumzana Vumani Ndlovu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Ngukama
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lelunga ledalela ikomiti yepharlamente ebona ngezempilakahle umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngemva kwelanga lokunanza umkhuhlane we-TB emhlabeni jikelele ebelikhona izolo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga, ngiyabonga.
Umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi udaba lolu olofuba lwe-TB lusaqhakatheke kakhulu yini ngoba siyabona eminyakeni eminingi edluleyo ukuthi bekuludaba olusegudwini kodwa lezi nsuku kungani alusaqhakathekiswa. Ungathini wena lo?
Angivumelani okwakuqala lo mbono othi udaba lofuba kalusaqhakathekiswa kulezi nsuku. Ngokubona kwami kulezi nsuku lapho osoluqhakatheke khona kakhulu lolu daba ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi ngambe isikhathi sonke lesi umkhuhlane wofuba ubungumkhuhlane okade uzimele wodwa, kodwa namhlanje sesikwazi ukuthi usungumkhuhlane osungamaphahla lo mkhuhlane wegciwane le-HIV and AIDS. Isikhathi esiningi actually i-statistics yethu itshengisa ukuthi almost 75% yabantu abalegciwane le-HIV and AIDS batholakala njalo ukuthi balo mkhuhlane wofuba. Kanti njalo labo abatholakala belo mkhuhlane wofuba isikhathi esiningi batholakala belegciwane le-HIV and AIDS. Okutsho ukuthi-ke umkhuhlane lo umkhuhlane oqakathekileyo okufuza ukuthi ilizwe luqakathekise njalo ilizwe liwukhangelisise ukuthi kambe singawunqoba ngayiphi indlela. Ngoba into ehluphayo esikhathini esiningi ukuthi umuntu angaze ebanjwe ligciwane le-HIV le-AIDS ehlale mhlawumbe egula kungaziwa ukuthi kambe angabe njalo elomkhuhlane wofuba yini isikhathi esiningi labo abantu badayela ukusishiya. So sibona ukuthi-ke isikhathi esiningi abantu abasishiyayo abangabe belegciwane le-HIV and AIDS baye betholakala njalo ukuthi ngabantu abaye bevele belomkhuhlane wofuba kodwa lomkhuhlane mhlawumbe uphuzelwe ukuthi unanzelele ukuthi ukhona. So-ke ngalokho-ke umkhuhlane lo mbona ngani kufuze ukuthi uqakathekiswe. Kanti njalo okunye okwenza ukuthi kuqakatheke ukuthi uqakathekiswe lomkhuhlane ukuthi wehlukene leminye imikhuhlane ngoba wona ngumkhuhlane olaphekayo.
Kwesinye isikhathi sasizwe ukubana kulomunye umkhuhlane ohlobo oluthiwa yi-TB2. Kuliqiniso yini kumbe i-TB iyafanana nje?
I-TB yi-TB, ayikho i-TB etshiyene leyinye. Kodwa umehluko ojwayele ukwenzakala yikuthi kulo mhlobo we-TB abawuthi i-drug resistant TB. Umkhuhlane lo ngumkhuhlane lwana wokuthi khona umuntu nxa esethe wagula lingamnika
amaphilisi ajwayelekileyo kumbe abayithi first line drug la drug TB. Umkhuhlane lo ukhanya uyazivikela, awuntshintshi, awunqotshwa ngamaphilisi wona lawo. Osokusenza ke ukuthi khona kuyakufuza ukuthi kuyengenwa ku second line drug treatment. I second line drug treatment lawo maphilisi ayadula, intengo yakhona ngeyokuthi akekho umuntu ongazanelisela ukuthi ezithengele. Nelizwe nje lifana lalethu leli, ngibona ngani kunzima ukuthi lingakwanisa ukuthi lithengele bonke abantu abangabe belomkhuhlane wona lo owe drug resistant TB.
Manje yona imithi yokwelapha iTB itholakala lula na nxa sikhangela ukubana ezibhedlela lapha kungani kulodubo lokusilela kwemithi lokunye okunjani?
Esikubongelayo ukuthi kulesi sikhathi imithi yeTB hathi iyatholakala lula kuso sonke isibhedlela elizweni, ngoba yimithi ngeminye yemithi evela esincediswa kulaba esibathi ngama-development partners o-Global Fund. Bayanika umnyaka neminyaka imali ngaphakathi kwelizwe eyokuthi kuthengwe lawo maphilisi. So isikhathi esiningi amaphilisi wona lawo hathi ayatholakala aphose nje efane endlela atholakala ngawo nama-ARVs umkhuhlane le ebangelwa ligciwane le-HIV and AIDS.
Hhayi, kwezwakala isikhathi so esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli
izolo ngolwesihlanu mhlaka-31 ama-MP ahambile eShirugwi ayathestwa lawo umkhuhlane wofuba owe-TB ukuze betshengise phela ebantwini bethu bonke abeZimbabwe ukuthi hhayi mhlane ngumkhuhlane uqakathekile ukuthi umuntu unanzelele ukuthi ungabe ulawo unumbeka ulawo xa utholakala ukuthi ulawo uhambe masinya uyethola ukwelatshwa kwenzela ukuthi umkhuhlane lo ungakuphambanisi.
Hhayi, kwezwakala. Hhayi, sibongile kakhulu. Lo-ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lekomidi yedalela ephalamende ebona ngezempilakahle engowebandla le-MDCT ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumakhakhasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo silo nkosikazi Rita Ndlovu, owayengusenator wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga kakhulu.
Inyanga lekaMbimbitho esiyigqibileyo ibingeyokunanza amalungelo abesifazana emhlabeni jikelele. Kuningi yini eleZimbabwe elingaziqhenya ngakho ngalolu daba na?
Umthetho ukhona ogoqela umama bonke owalungiswa e-United Nations ukuthi kumele abantu besifazana babe namalungelo athize. Kodwa uzafica ngomumo elizokhona khonapha eZimbabwe, uzafica ukuthi kakwenzakali ebafazini okumele kwenzakale. Ungathatha umzekelo sowokuthi uyafica kubhaliwe ukuthi kumele kube lamakota abomama lalana ayabe khona kodwa engalaphawa. Isikhathi esiningi uzafica umama kuba yedeputy ukuthi bafake ezikhundleni zenzane eziphezulu usuka vele kuyenzakala. So thina ilanga lelo siyalithakazelela, kodwa siphinde sithi kumele kube lokufunda kakhulu ebafazini, ukufundiswa ngokuthi ilanga lelo liqakatheke njani, lamalungelo abo kumele benzeni ukwenzela ukuthi amalungelo abo ananzelelwe kakhulu.
Sesikhangela lapho ezindlini-ke.
Abantu abangobaba Sithandekile bayenzeka zathi kuthiwa omama bayabazwisisa kakhulu, kodwa ngiyatho kufike endlini kufika kube nomehluko. Njalo amalungelo abomama siyakwazi ukuthi uyayesefika endlini, umama ngumama
kodwa ikhona lokhwane kwakudala okwemvelo yethu. Thina kudala abafazi vele bakuthiwa umfazi umsebenzi wakhe ukuzala abantwana lokuhlala ekhitshini. Abanye baba lokho besebenzisa khonokho ukuthi mina ngubaba ale ukuthi umama abe nelungelo lakhe, not ilungelo lokuthi ayehlule ubaba but abe lelungelo lokukhululeka ukuya emhlanganweni e-organize ngabanye omama aphatheke entweni zonkamele aphatheke ngazo. Abanye baba lokho bengakuvumi khona lokhu. Yikho ufica isikhathi esiningi nkathi esibunje udlakele lukhona ezindlini luphambili okwedlula laphana ubaba ekadeni kudala. Abantu sebelwazi ukuthi umfazi ulelungelo kodwa lokho udlakela lelala lukhona. Ufica kule ingathi isigaba abafazi abafangayo bebulawa ngabobaba siyesabeka kakhulu.
Sesikhangela njalo omama bakusasa amantombazana.
Akula kusasa abayikhangelileyo ngoba bathe bezalwa abafica izinto vele zingamanga kahle. Nto ivimi lokuyavota khonokhwana ukuthi alungiselele ikusasa yakhe kasikhathi lakho. Abalamsebenzi bahambe esikolo afunde afika abe lama-degrees but ukuthi athole umsebenzi yinkani. Useza rizote kutheni athengise ama-juice card ahambe e-nightclub ayedinga imali ngoba umsebenzi ukuthi ahole imali kawukho. So uzafica ukuthi abantwana abangamankazana bona bana ukuze balunge ilungele labo balazi kumele baphatheke kwezombangazwe baphatheke ekusebenzeni baphatheke ekutheni ilizwe labo lithuthuke. Kodwa ngomunye okhona kuloleli lizwe angiboni ukusenzakala. Yibo vele ukuvota into yokudlala ngoba bathe bezalwa kuze kufike kathesi yonke kunopresident oyedwa. Kungaze kuvote kakulalo into elitshintshayo. I-economy yelizwe ifile kakula i-economy yelizwe ekhona akula nto eyenzakalayo elizweni. Akula mali elizweni akula nto eyenzakalayo. Wonke umuntu uthengisa ama-juice card uthengisa amatomatisi akula ama-factory avuliweyo. So abantwana abakwazi ukuthi kusebenza kuyo.
Usike saxoxa lowesifazana ngeviki ephelele wathi umsebenzi wakhe ngokuthengisa ucansi emgwaqweni sithi balwisana labantwana abancane lapho nxa bedinga abantu bokuthenga ucansi esithi abanye balama 12 years abanye bale 13 abanye bale 14 singathi kuvame kakhulu kumbe kulutshwana lokho yini?
Uqinisile akukho kulutshwana ngoba abantwana bakholele ukuthemini ukuzube nemali kumele uthengise ucansi. Imisebenzi vele kayibonakali. Kudala kwakulamaklabhu abantwana bathi ungafeyile isikole uhambe eklabhu uyofunda ukuthunga amalembu ezitulo uyofunda yonke into emaklabhu khathesi akusela klabhu enjalo. Njalo labantwana ungathi wabahambisa eklabhu bakutshela ukuthi sifunani imali ngoba imali kabayazi vele abakazi bahole empilweni yabo. So babona kungcono ukuthi ayethengise ucansi. Ungahamba sibili ubhodi athengise kukhona phoyafica abantwana abancane okuzwisisisi emakhoneni khona pa ezidaradini kuma-nightclub.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lawe kuhleli.
Hayi, imbongile layo.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Rita Ndlovu owayengusenetha wenkulumane kobulawayo njalo elwela amalungelo abesifazana. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Hayi, sibongile Sithandekile, ubele langa elihle.
Ata, wata, nata, prata, empty down. Empopom, emapopoma, sakuti. Rasko, it's a number one, bempoma, tanzo cheta. Ematopo shata. Empty tumtwana, lo uminangi amtanda. Lo buhle wake, lo bufunu bumutata.
Wenitatu lesaku pisangale. Lesangale, wenitatu lesaku pisangale.
Ula manga when I'm cheating, Ulomona when I'm cheating, Wage one born and I'm cheating, Tela Umazelang upon I'm cheating.
Wage was Lula Umpucha, was a footy low Java, Umtuana Loa Yemupova is all on him, Bonello member with Pucha.
Check out Toge is gay.
Ngoras Pumlo esikhatha besigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma ethi izangalele. Singakaqhiqi ehlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Lamhla besilengxoxo lomnumzana Semsipho Phankomo owakhethwa ukuba ngumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru kubandla le National People's Party. ukuguqulwa kwabaphathi ntambo bakwele South Africa kudala inkulumo eZimbabwe. Siludriba lapha uhlelo lwalamhlanje, igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.